chekutanga tinoda kuti ndizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisanga pinda imomo muvamarara munhu mutsva vakatanga kupindawo neappointment nenational executive vakaita kuappointa kana kudiemuwa nawamonzera mugore ra2021 pamamembers 10 anodomwa napresident pamutemo wemdc. Vamarara kuburidza neizvozvo izvo havasi vambopinda manational council emdc mupenyu hwavo hwese. Vamarara havazibumbire vemutemo remdc. National Council izvo yakagara ine power, ndiyo inonzi the supreme decision making body in between Congress. Saka kuburikidza neizvozvo izvo mukatipa kuti article 16 yemusangano havana kuidoma mapepa avo pavakaenda kukoti. Ive National Council inogara igoona igotarisa maprocesses kuti inoita inoitira ndeipi, chitasa macost ekuunza vanhu, chitasa macost ekuti tiite process iyoyo. Saka vamonzora vakanominatwa uncontested and unopposed nemamembers ese enational council. Ivo vamarara vakanga varimo vakaramba vakagara vakanyarara nekuti mhepo inge irimo vangu vaona kuti havakwanisi kukurira.
Asika vadamba, vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamonzura kana kudomwa kwavamonzura kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Izvi zvinotaurwa nemunhu akaruza nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinozogara tichiti kudii. Pachirungu kachirwere akanonzi exclusivities nekuti munhu aaluza aringotsvaga mhosva kunemera kusvipisa zita remusangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa, kongresi inoenderera mberi, hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tiri kuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumbiro remutemo emdc. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamonzera kana isusu navamonzera haisive kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichine kontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi ekutanga ya2000 anga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitu ya2006 takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Kongresi ya2011 kugirowayo takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Ya2014 takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Saka tiri kutaurira nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana dzichiitwa dzinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.